Dynamos yatenga vamwe vatambi vatsva vashanu pamusoro pevatambi gumi nevana avo yakatenga mitambo ya 2020 isati yamiswa. Mutauriri wechikwata ichi Muzvare Von Manguda vanoti chikwata chavo chatenga Tinache Makanda, Frank Mukarati, Trevor Mavunga, Newman Tianchali na Luke Musekiti pavatambi vavo vemwaka uno. Tianchali abva kuCapes United, Makanda achibvawo kuHighlanders. Murairidzi weZimbabwe Tondera Indiraya haana kufara nevatambi vaive navo mwaka wa 2019 apo nhabvu yakapedzisira kutambwa munyika, achiti ari kuda kuvaka chikwata chinokwikwidza zvine mutsindo mwaka uno.
Yazinongei vatambi vakati wandei vachitaisa muchikwata chedu kuti vachichisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripo zvepamusoro zvakaita sana na Capes United, FC Platinum, ivo avava na Highlanders vane makore akati kuti maplayers avo ari pamwe chete achitamba.
Dimbare yadarikwa nezvikwata zvakawanda mukutamba zvinodakadza, izvo Ndiraya anoti zvinofanira kupera. Murairidzi uyu anoti ari kuda kuunganidza vatambi vanoziva kuti kupfeka juzi reDynamos zvinorevei.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba, zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Tinoda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Pakapedzisira kutambwa mitambo muna 2019, Dynamos yakapedza iri pachinhano chekumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere. Ndiraya anoziva kuti iko zvino anofarira kuita zviri nani kudarika izvi sezvo Dzimbare ine nhoroondo yekudzinga varairidzi vanenge vatadza kuita zvainoda. Asi Dynamos inofanira kumbomira marote ekutora mukombe sezvo pasina chivimbo chekuti nhabvu ichatambwa here gore rino nemhaka yechirwere checovid-19. Pari zvino mitambo yakambomiswa kusvika musi wa15 kukadzi, apo pachabuditswa matanho matsva nehurumende ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.